Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 21 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchiwedzera mushure mekufa kwemumwe mukuru wechikoro kumasvingo. Mumwe murayiridzi otongerwa kugara mujeri kwemwedzi 16 mushure mekubatwa nemhosva yekuti aida kuratidzira zvine mhirizhonga. Vachangosarudzwa kutungamira America vaJoe Biden vobaiwa nhomba yeCOVID-19 nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa nechirwere ichi nezuro. Munhu mumwe chete akafa kumanikaland uye mumwe chete kumasvingo. Bepanhau reThe Masvingo Mirror rinoti akashaya mudunhu iri mukuru wechikoro chemukaro High amai Pauline Dzapasi avo vakashaya nechishanu vakavigwa nezuro. Varayiridzi vose vepachikoro ichi vanzi vambogara pavo voga pasina mhuri achityirwa kupararira kwechirwere ichi. Vana vechikoro avo vakavhara nemusi wechishanu vanziwo vari kuongororwa naana mazvikokota. Mukuru wezveutano mudunhu reMasvingo Dr. Amadu Shamu vakatenda kuti amai Dzapasi vakashaya mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave 320. Vanhu zana nemakumi manomwe nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vakawanda vacho vari muHarare uye matunhu ose ane vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro kunze kwemashonaland west. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave pazviuru 10 zvine 325 kana kuti 12,325. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru 10 kana kuti 10,024 mushure mekunge vamwe vanhu 40 vapora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete chine 100,971 kana kuti 1,981. Kunyangwe hazvo chirwere ichi chave kupararira zvakanyanya munyika, mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vashandi vemuzvipatara havasi kupiwa zvekuzvidzivirira kana kuti maPPEs nehurumende. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano vaJasper Chimedza, asi vakaudza dare reparamende masvondo maviri apfuura kuti mari iri kupiwa bazi ravo nehurumende mubhajeti haisi kukwana zvachose kuti vaite basa ravo nemazvo. Mukuziya nyaya iyi tabata vaDongo.
Kuzvipatara hakuna chatichachinja kubva pakatanga COVID-19 tichingotaura, tichingokumbira kuhurumende, tichingokumbira corporate world, tichingokumbira kune vose vangakwanisa kunge vechidetsera nezvekushandisa nezvekudzivirira vana mukoti kubva kudenda reCOVID-19. Pari zvinezvi hapana chatichachinja, zvinhu zvekushandisa, zvinhu zvekudzivirira vana mukoti hazvisi kuwanikwa, hazviko kuzvipatara.
Izvi mungati zviri kukonzera matambudziko akaita sei kuvakoti?
Kutaura kwatiri kuita kudai, tinana mukoti vakawanda, tine mahealth workers, madoctors, manurse aide, magenera hand, vamwe vose vetingataura nezvavo vanoshanda muzvipatara. Tava ne vanhu vakawanda vari kutapurirwa chirwere ichi kubudikidza nekushanda mumahospitals vasina zvokuzvidzivirira. Tiri kutarisira kuti hurumende dai yaitawo nekukasika kuti vakwanise kuprioritiza, vakwanise kutarisa chikamu chezveutano, vatarise kutarisa chikamu chekudzivirira vana mukoti.
Asi kuti izvi zviitwe nechimbi chimbi, pangaitwe sei semaonero enyu vadongo?
Kushaikwa kwezvekudzivirira vana mukoti iri dambudziko rinofanira kutorwa sedambudziko renyika, nekuti patinotadza kudzivirira vana mukoti zvinoreva kuti varwere vari muzvipatara kunyangwe vasina chirwere, vamwe vacho vanogona kuchitapurirwa vechichiona kubva kuna ana mukoti, nekuti vanenge vakashanda vasina kudzivirirwa vakawana chirwere checovid-19. Zvogozoitawo kuti vana mukoti vechibva muzvipatara vanofamba nemapublic transport zupko vachisangana nevanhu vakawanda mumazupko vechiita crowded imomo. Zvinova izvo zvinoita zvezvakare kuti vana mukoti vagotapurira kuvana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe. Vana mukoti vanoendawo mumasupamaketi, vana mukoti vanoenda kudzimba kune mhuri yavo, vanonosangana nevamwe vese veruzhinji veZimbabwe. Saka iyi dambudziko iri tisaritarisirira pasi, tisaritarisirira tichingoti idambudziko ravo vana mukoti, nekuti kusavadzivirira kwetinonga tichiita vari muzvipatara vichisangana nevarwere vane COVID-19 zvinoreva kuti ndokupararira kwechirwere munyika yedu yeZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nepfumbamwe, zvine makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 59,099. Vapora vadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirowo rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica vanodarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi manomwe nematanhatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 76.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana manomwe nemapfumbamwe kana kuti 317,600 vabatwa nechirwere ichi, vachidarika mamiriyoni gumi nemanomwe nezviuru zvisere kana kuti 17.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million. Dare Rameja Street Masvingo nasi ratongera nhengo yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, Amai Sheila Chisiri Munhu kugara mutirongo kwemwedzi gumi nemitanhatu mushure mekunge vabatwa nemhosva yekuda kuratidzira zvine mhirizhonga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Amai Chisiri Munhu vaipomerwa mhosva yakafanana neyemutungamiri wesangano ravo vaObed Masaraure, avo vakawanikwa vasina mhosva musi wechishanu nemutongi wedare mumwe chete uyoyo. Vachitura mutongo wavo, vamponisi Ndlovu vaudza Dare kuti vawana umboo hwekuroverera Amai Chisiri Munhu nemhosva uye vazovabvisira mwedzi mitanhatu kana vakasapara mhosva yakafanana naiyoyi. Izvi zvinoreva kuti Amai Chisiri Munhu vave kupika mwedzi gumi chete mujeri. Gweta revaviri ava rinova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti Amai Chisiri Munhu vatoendeswa kujeri nemutongo uyu.
Mutongo wedare nhasi wapa mutongo wekuti we-16 month imprisonment akasuspenda 6 ukasara 10 month dzatidzo muzvare Chila Chisiri Munhu vandok pika vari kujere. Saka mhosva yavari kupomedzerwa ndeyekuti inonzi pachirungu participating in a gathering with intent to promote public violence or a breach of peace.
Vamasara urevati havatambiri mutongo uyu vachiti zviri pachena kuti matare ava kupindwa nezvematongerwo enyika.
Mazoni Munangagwa vadzorera Zimbabwe kuna Rudisha paingonzi vosada kutsutsumwa nehurumende akupambwa achikandwa mumajeri kukandwa kuchitrong jeri kwamaisiri munhu kunoratidza kuti hatichisina justice system yekuti tingarelye nawo. Matare edu hachisiri nzvimbo dzekuti tingatarise kuti angaserve justice, dzanzvimbo dzekumuvha mapolitical agenda ava Emmerson Munangagwa kuti vadzvanyirire vashandi, vadzvanyirire varombo, varambe vachipa upfumi hwenyika yedu. Sama gamete kuratidza zvinyeno Zimbabwe atido ramba mutongo uyu ende tichaenda kumatare, asi hatisizogumira kumatare chete nekuti matare acho hatichanyanyo atembe, tichange tiri mumastreets emumasvingo. Masvingo yatove battleground, ndiko kucharwiwa hondo yekusvika Comrade Shira vabuditswa.
Vamasaraurira vatizve vacharwira kuti nhengo yavo ibudiswe mujeri nenzira dzematare uye vacharatidzira mumasvingo kwenguva yakareba kusvika mumwe wavo aburitswa. Vamureri vatiwo vatotanga kugadzirira mapepa ekuendesa nyaya iyi kudare repamusoro vachiramba mutongo wapuwa nemutongi.
Saka nyaya iripo ndeyekuti isu tinopikisa nemutongo uyoyo nemutongo waitwa nenhingi nemutongi. Saka tiri kuapila kuhigh court nekuti tinoti isusu hapatomborina kana umbohoratidza kuti aiwa vakaparticipata in that gathering with intent to promote public violence. Kana kuri kuti paiva negathering, tiri kuti isusu sivo saticha vanotenderwa pamutemo constitution yedu bumbiro remutemo rotendera section 59 kuti vaite vandopa petition nekudemonstrator. Saka zvinhu zvinotenderwa pamutemo as long as zvisiri violent.
Muchuchusi wedare muzvare Janet Murovo vaudza dare kuti amai chisiri munhu akabatwa nemhosva yekuita gungano nekuratidzira pahofisi yebazi rezvedzidzo nechinangwa chekuda kuita mhirizhonga musi wa22/10 gore rino. Vanoti vakatyora chikamu chemakumi matatu nenomwe chemutemo wecriminal law codification and reform act, asi mudare amai chisiri munhu vairamba mhosva iyi vachiti bumbiro remutemo uye mutemo wevashandi munyika unovabvumidza kuratidzira murunyararo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rabatana nevamwe vemabhizimisi nevanorwira kodzero dzevatengi kukurudzira hurumende kuti iregedze kumanikidza vanotenga mupunga kunze kwenyika uri pasi pemakirogiramu maviri nemashanu kana kuti 25 kgs kuti vabhadhare mitero yavaimbenge vanzi vasabhadhare kutanga muna 2017. Vemabhizimisi ava vainge vambobvumidzwa kusabhadhara mutero nevaive gurukota rezvemari vapatrick Chinamasa, asi hurumende iko zvino yave kuimba rumwe rwiyo. Munyori mukuru mubazi rezvemari vageorge guva matanga vakati mutsamba yavo kune vemabhizimisi hapana kudududza padanho iri, vakati zimra inofanira kuona kuti mitero yabhadharwa kwemakore matatu kutanga muna 2017 nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15%. Vemabhizimisi vanoti zvichapa kuti vamwe vatovhara sezvo vagara vachitatarika, uye vanorwira kodzero dzevatengi veConsumer Council of Zimbabwe vanoti izvi zvichapa kuti mutengo wemupunga ukwire zvakanyanya. Hurumende inoti iri kuita izvi senzira yekudzivirira vanogadzira maplastics munyika kuti vakwanisewo kuita bhizimisi, kwete kuti vemabhizimisi ava vatenge zvose kunze kwenyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu, ava vanoti zviri kuitwa nehurumende hazvisi pamutemo.
Chikumbiro ndechekuti nyaya yacho iongororwe, sekuti kuti titi isusu mabhizimusi vabhadhare mutero womupunga uyo watinati VAT kubva pagore ra2017 kusvika pari nhasi. Zvazvinoreva ndezvekuti zvichaomera vemabhizimusi uye zvichauraya mabhizimusi akawanda, nekuti havana kumbenge vabhadharisawo vatengi mutero iwoyo sekutsanangurwa kwazvakanga zvakaitwa nevaimbova mutungamiriri weMinistry of Finance and Economic Development vaPatrick Chinamasa muna February, sekuti paifana kunge pachimbotarwa mutero iwoyo kubva musi wa1 February 2017. asi hazvina kuzoitika.
Ko sei zvisina kuitwa sei zvanga zvakatarisirwa?
Nekuti musi wa 7 February wemwaka iwoyo gore rimwe chete iro 2017 vachina masava vakabva vashevedzera nokuzivisa voruzhinji kusanganisira nevemabhizimusi kuti aiwa chiregai kubhadharisa vanhu mutero iwoyo. Saka hapana akazombobhadharisa.
Pane dambudziko rei vakanzi vatange kubhadhara iko zvino?
Saka panguva inoyi kuti tichiti mabhizimusi vatanga kuti vachinzi tichiti pai mari yemutero womupunga yavasina kunge vachibhadharisa vanhu, zvicharemera vemabhizimusi akawanda. Uye vakawanda sokukurukura nekutaurirana kwatiri kuita vanogona kutodona pamabhizimusi avo.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDinford Mutashu vari paRunare muHarare. Mutori wenhau weNewsday Charles Lighton ashaya nhasi muchipatara cheparirenyatwa. Lighton anga ave nemakore makumi mana nemasere ekuberekwa. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Hanzvadzi yake amai Sofia Chalenga vaudza Studio 7 kuti anga aine chirwere cheshuga icho chakakanganisa itsvo.
He was diabetic, ane BP, but apa anga azonzi izvo makidneys ake ese maitsvo handiti dzatoparara dzisina kuita zvakanaka. Saka ndodzabva dzaramba dzasimbirira kuendeswa kudialysis, but process inongoti nonoke. Kuti apinzwe muchipatara kunotanga kuti arapwe aifanwa kuti ambotanga aitwa COVID test. Saka maresults ecovid test ayaya abuda nhasi. Nhasi ndopaabaiswa muodhi kuseni, paiswa muodhi kuseni kumapast 10, 25 past 11 achibva atoshaya.
Amai Chalenga vati hapana zvirongwa zvati zvavapo nezvekuradzikwa kwake sezvo vanga vachangotambira shoko rerufu rwaLighton. John Kasim, uyo akakura naLighton kuKaroi, uye anga ari Sahura wepedyo, ari zvakare mutori wenhau, ati arasikirwa zvakanyanya.
Tarasikirwa nemumwe wataida nemumwe ainyatsoshanda basa semutori wenhau. Zviri kutirwadza ndezvekuti panguva yashayika inguva yekuti munhu wese akaomerwa, asi mabasa varungu vatinoshandira kana kuti mapepanhau atinoshandira vari kukundikana kuona kuti mari dzavanotambirisa vashandi hadzisi mari dzakanyatsotikwesere. Munhu arwara kwenguva yakareba, saLighton arwara neitsvo, asi vekubasa vakatadza kubatsira. Lighton akasvika pakupedza mari yake, takazenge takuita mudeme mudeme kuedza kumubatsira. Zvinorwadza.
Everson Mushava, uyo anga achishanda naLighton kuNewsday, atiwo vatori venhau varasikirwa zvakanyanya nenyanzvi yekunyora nyaya dzekumatare.
Lighton anga ari munhu aiziva basa rake, aishanda basa rake zvine mwazvo.
Munyori mukuru muZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vatiwo gore rino vatori venhau vakawanda vashaya. VaDongozi vatiwo vatori venhau vari mushishi yekuunganidza mari yekubatsira vamwe vatori venhau vaviri, vaDesmond Chingarande vanoshanda zvakare kuNewsday navaDonovan Maisiri vanoshanda vakazvimiririra avo vari kurwarawo zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakakundwa musarudzo navaJoe Biden vebato remaDemocrats, idzo vari kuramba kutambira vakwirazve kudare repamusorosoro reSupreme Court vachida kuti risatambire zvakabuda musarudzo dzemudunhu rePennsylvania. VaTrump vanoti havana kufara nenyaya yekuti vanhu vakaita zvekutumira mavhoti avo sezvo paityirwa kuti panogona kupararira chirwere cheCOVID-19 vakavhota semazuva ose. Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti vaTrump havana mukana wekubudirira sezvo vakakundwa zviri pachena uye vasina umbowo hwekuti sarudzo dzakabirirwa. Asi kunyangwe dare rikarasa sarudzo idzi, vaTrump havana zvakare mukana wekuti vakunde vaBiden. Gwetara va Trump va Rudy Giuliani vanoti vari kuda kuti dunhu rePennsylvania kuburikidza nedare regeneral assembly risarudze munhu akakunda mudunhu iri, kwete kushandisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa 3 mbudzi. Muchikumbiro chavo kuvatongi vaTrump vanoti vari kuda kuti dare resupreme court ripe mutongo waro musi wa 6 ndira usati wasvika, apo dare recongress richasangana kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo uye zvakabva kuelectoral college zvekuti vaBiden vakakunda musarudzo. Asi vatongi vematare vanonzi vanokwanisa chete kuti vasangane musi wa 8 ndira congress yatovhota kare. VaTrump nevatsigiri vavo vave nenyaya makumi mashanu dzavakwidza kumatare, ina kuPennsylvania, asi dzose dzichiramba kutambirwa. VaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa 20 ndira. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende yeKenya vatanga kuramwa mabasa nhasi vachiti havasi kufara nenyaya yemari dzavari kutambiriswa uye kukundikana kwehurumende yenyika yavo kuvapa zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Vana chiremba gumi nevana vafa munyika iyi nekuda kwechirwere ichi. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 paruzhinji senzira yekurudzira vanhu kuti vatambire kubayiwawo. Vamwe vakatombobayiwa nhomba iyi vanosanganisira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence. Nhasi imwe nhomba yeCOVID-19 yakagadzirwa nekambani yeModerna iri kutangawo kubayiwa muAmerica. Nyaya dzezveutano, vanhu vakawanda vari kupesana panyaya yekuti vana vasati vabva zera vapiwe mapiritsi ekuronga mhuri pamwe nemishonga yekuzvidzivirira kuzvirwere zvepabonde. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri webato reLabor, Economists and African Democrats, Muzvare Linda Masarira, vanoti sangano ravo rakaendesa nyunyuto dzaro kuparamende senzira yekutsvaga nzira dzekuchengetedza hutano hwevechidiki ava.
Tishene takanyora tichipikisa kuderedzwa kwemakore ekuti vana vagone kunoshandisa mapiritsi kana zvinhu zvinoita kuti vadzivirire pamuviri nekurapiswa zvakare kwezvirwere zvepabonde vaine makore magumi nemaviri. Mwana hafanirwe kubva mukodzero dzekuchengetwa nemubereki. Asi kana takuti vana vedu vakuenda vega kuzvipatara kunotora mapiritsi ekuzvidzivirira pamuviri vari panguva yekuti vanofanwa vari vana, hazvina hunhu zvinopesana nechivanhu netsika namagariro edu.
Amai Debra Mwase vanoshanda nezangano reCatswe Sisterhood
vanoti
nyaya iyi inofanira kuongororwa zvakadzama nokuti vana vari kuita zvepabonde vachiri vadiki zvokuti panofanirwa kuwanikwa nzira yokuvadzivirira njodzi yezvirwere zvepabonde zvinotapuriranwa.
Yokutanga vana vari kufa nepamuviri, chechipiri vana havasi kunzwisisa kuti vanoenda sei pabonde, chechitatu mitemo yedu iri kuregerera vana vachiitwa sexual exploitation nevanhu vakuru nekuti 16 years pari zvino ndiyo age of consent.
Nyanzvi yezveutano Dr. Chido Dziva Chikwari vanoti panofanirwa kuwanikwa nzira dzokubatsira vechidiki ava.
Vana vadiki vari kuwanikwa kuti vari kuita zvebonde vachiri vadiki, vaita bonde vachiri vadiki, vari kubata nhumbu, vabata nhumbu, vazhinji vacho vari kuzama kubvisa nhumbu nerweseri zvinovaisa at risk yemacomplications. Zvakadaro vanhu vari kukurukura nzira dzekuti vangabatsire vana ivava. Imwe nzira iri kutaurwa ndekuti vana vezera 12 years zvichienda mberi vave vachikwanisa kuwana maerano nezvinhu zvakaita sefamily planning.
Mufundisi Mazvarirashe Mabhugu Vanotenderana nevabereki vari kupikisa danho rekuda kuisa mutemo unobvumidza vana ava kutora mapiritsi okuronga mhuri vachiti ndiko kuparara kuchaita rudzi rwamangwana.
Ini ndinoda kuwirirana nevana mai vari kupokana nenyaya yekuti vana vemazera iwavo vapuwe mapiritsi. Handifungi kuti tingava nyika uye tingava vanhu tichikurudzira zvinhu zvakadaro.
Nyanzvi yeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti havakurudzire vana vasati vasvitsa makore gumi nemasere kuti vaite zvepabonde nokuti zvinowedzera mukana wokusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvikuru gomarara repamuromo pachibereki.
Tikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 16, preferably 18 years, kuti vaite zvepabonde kusangana nevarume pabonde nekuti tinoti vanowedzera mukana wokusangana nezvirwere zvakasiyana siyana. Chekutanga chakurukuru chatinotyira chirwere checervical cancer.
Dr. Chiripanyanga vanoti vana ngavarayirwe kuti vagare vari mugwara rakarurama zvinozoita kuti varambe vachiendera mberi nechikoro sezvo pfungwa dzavo dzinenge dzakangoteya pakubudirira mudzidzo dzavo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mundavano vanoti gomarara repamuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa kuwanda muvarapwi, asi vanoti rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakiriniki. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization rinoti vana vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemana munyika vari kutapurirwa zvirwere zvepabonde zvinenge gomarara repamuromo wechibereko, iro rinozobatwa kazhinji risingachakwanisike kurapika nokuti rinenge rapararira kunhengo dzakakosha dzinoita kuti munhu ararame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzambe.
Munhau dzemitambo, vamwe vatambi vemuZimbabwe vari kunyemwerera vakananga kuzorore Kisimusi panguva iyo FC Platinum iri kugadzirawo kupunzira pasi Simba Stars yekuTanzania zuva reKisimusi risati rasvika mumutambo weCAF Champions League. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chekwata cheSimba Stars chatove muHarare kuedza kujairira mamiriro ekunze emuno pamwe neruzivo nezve FC Platinum pachiri nenguva mutambo wakakosha uyu usati wapinda mudariro. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium nemusi wechitatu, asi varairidzi vechikwata ichi vakaonekwa vachiongorora nhandare ichatambirwa mutambo uyu nezuro. Izvi zviri kuratidza makoshesero avari kuita mutambo uyu sezvo chikwata chichakunda pamitambo mivere iripo chinobudirira kuenda mumari zhinji yemin league stage. Asi mumwe muteveri weFC Platinum vaFilimon Musambasi vanoti havasi kutarisa zviri kuitwa neSimba Stars nekuti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana zvekuti vari kukunda kuti mutambo wechipiri usaite basa rakanyanya.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti tirikurova 3-1.
Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapesa anoti atora masvondo maviri apfuura kuita ongororo yekuona kuti Simba Stars yacho inotamba sei. Mapesa nechikwata chake vada kuzvipa horodhi yeKisimisi inofadza nekukunda semafariro ari kuita vamwe vatambi vemuno vari muSouth Africa nemhiri kwemakungwa. Vatambi ava vari kunyemwerera vakananga kuzororo yemitambo paKisimisi mushure mekudadisa vatsigiri vezvikwata zvavo mukupera kwesvondo. Zveri zvatinokadevere yatove garo ziva mushure mekunge mutambi uyu akakanda chimwe chibodzwa apo Lyon yakazvambura Nice 4-1 ndokukwira pamusoro petafura. Asi kadevere haasiri ega ari kuenda kuzororo ari murufaro zvichiteverawo talent chawapiwa uyo akabatsira AmaZulu kurova Chipa United 3-1. Izvi zvauya mushure mekunge murairidzi wemuno Kaitano Tembo akafambawo nechikwata chake cheSuper Sport ndokurova Baroka 3-1 nekuenda pachinhano chechina mugungano rezvikwata makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19, zoro reKisimusi uye kutambidzanwa masimba mushure mesarudzo muAmerica uko kwounza kusawirirana. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.